Zuru nezuru zvevatsigirwe MDC Alliance zvakaungana nezuro kwachiwara kwagutu kumasvingo. Kunyaradzo yaambuya Chamisa, amai wemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, avo vakashaya musi wa6 Chikunguru gore rino mushure mekurwara kwenguva pupi pupi. Ambuya Chamisa vakaberekwa musi wa15 Chikumi 1954. VaChamisa vakatenda zvikuru vanhu vakauya panyaradzo iyi vachirangarirawo mashoko aitaurwa naMushakabvu.
Kandiro kanoenda kunobvaka. Ukapa rudo waturika. Ngwanda wangu wataura nyaya yegaro kaurwa naamai kuti hapana chinhu chakanaka sokuitira munhu chakanaka. Waitira umwe chakanaka waziitirawo. Ndandakagara ndichava navatete vangu. Ngati vatete munoona hama dzese dziri kuenda. Vakaitawo dambudziko tinofanira kunodzika pamukova wavo. Vakasvipambe chedidhani pachisi chokutamba nacho. Ndakatsvangira agara ndichava ndichiti uchamisa unoona kana uri kutungamirira vanhu. Usazvifunga iwewe. Ndosaka muchiona mukuru wedu tsvangira kusvika zuro kuenda. Asi munhu anga ane basa nezvakawanda zvokuda kunokora kuba kana kuita maoko ane namo sevazhinji varipo.
Vakaudzawo vanhu kuti dzimwe hama dzavo sasekuru vavo dzakashungurudzwa nekuda kweukama navo. VaChamisa vakaudzawo gungano iri kuti amai vavo vakatambura zvikuru kuti vakwanise kuvaendesa kuchikoro.
Apa tiri kuremekedza mutsvembere akaita kuti basa rifambe. Hama dzamunoziva here kuti mai nerizo vakandiendesa kuchikoro nekutengesa madomasi nehuku. Vakatitenga kuti hakuna kwaunoita wakamboona munhu anoendesa mwana kumisheni nehove.
VaChamisa vakatiwo kuungana kwakaita vanhu panyaradzo iyi munongedzo wekuti bato ravo richiri rakasimba zvikuru.
Vaifunga kuti vatipedza vakatora musangano. Havazive kuti iyi yepasi pemuti haibroki chechi. Haibroki nokuti pane mutsi ndobva yatangira kusimba ipapo. Mutsi ndokutaita musana wayo. Don't underestimate the commitment yevana veshanduko munyika muno. And I want to thank you machinja. You are wonderful. Thank you.
Panyaya yavari kupomerwa nevamwe yekuti vangonyarara zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, VaChamisa vakapindura vachiti
vazhinji vari kuti konai Chamisa wakanyararirei. Ndakataurira vanhu ndikati kana uriwo unenge ane bhora chirega kuita zvitamato zvinoita kuti upunzike pabhora. Kana wakabata bhonzo usahukura. Regera vamwe vahukure wakaruma bhonzo nokuti paine bhonzo haihukuri.
Vaitungamira urongwa hwenyaradzo iyi munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muMDC Alliance vaAmos Chibaya.